Izvi zvinotevera kuchema chema kwevagari pamwe nemasangano akasiyana siyana. Sangano reCommunity Water Alliance raendesa gwaro renyunyutu kuna meya weHarare vaJacob Mafume vachiti kanzuro inofanira kumisa chibvumirano cheGeogenics vachiti hachina zvachinobatsira vagari asi kuti chinotovaomesera. CWA yaendesawo gwaro renyunyuto kuparamende ichiti inofanira kuongorora kuti chibvumirano ichi chakaitwa sei uye kuti chinobatsira here panyaya yebudiriro muHarare. Imwe nhengo yeCWA vaChristopher Gohori vaudza Studio 7 kuti zvingave nani kuti kanzuro yeHarare irambe ichishanda yoga pane kurasikirwa nemari yakawanda kudai.
Patinozvisvika mugore ra2026 vanenge vafanira kuendesa 1000 tons vachibhadhara mari inokwanisa kuita $40,000 per day, inova mari yatiri kuona kuti inozosvitsa guta reHarare pakuti richadze kuita maoperations nekuofa maservices kuvagari nekuda kwekuti mari dzacho dzakawandisa zvinenge zvichidiwa. Saka tirikutarisira kuti pomona inofanira kuramba iri mumaoko eguta.
Meya veHarare vaJacob Mafume vabvuma kuti vari kuita musangano wechimbi chimbi mangwana kuzeya chibvumirano chepomona.
Sekanzuru tichagara pasi mangwana tichiita iyo musangano unonzi special council meeting, tichaongorora nekutsoropodza matakanana akaitwa papomona, toona kuti tingaita sei sekanzuro kununura maresidensi munope yavaisiwa iyi, nokuti paita kutora hupfumi hwevagari vemuHarare, hupfumi huya hwopuwa munhu mumwe chete angoita basa rekutora bhilo nebhondi pepa otofamba semafambiro aita rodzi achinongedzera kuti apa ndepangu, apa ndepangu.
Asi kunyange hazvo paine kugunun'una kubva kuvagari, hurumende iri kutsigira chibvumirano chepomona, uye gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti chirongwa chekupomona chinokosheswa nehurumende zvekuti chakapiwa ruremekedzo rweNational Project Status, zvichireva kuti kambani iyi inenge yonzi ishande nemamwe maguta munyika. Asi vamafume vati hurumende haigoni kupa National Project Status pabhizimisi remumwe munhu. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pachibvumirano ichi.
Kazhinji semusangano wezanu PF hatinyanyopindira munyaya dzamabhizimisi kana mabhizinesi relationship ukama hunenge hwaitiwa nemaauthorities nemabhizinessmen. Asi zvatinoa hangu inini pano ndimire somugari wemuHarare uye nemusangano wezanu PF tose takabatana, tinoziva kuti mhuri yeZimbabwe inogara muguta reHarare yaane dambudziko rinodarika 20 years rekuraswa kwamarara. Marara ari kumugakazara paruvanze padzimba dzevanhu, kumayadhi, kunze kwemajurahoro nemumarodhi, mamwe marodhi haachaoneki nemarara akazara pese pese.
Act Mugwadi, chibvumirano cheGeogenics chakasainwa nekanzuro yaitungamirwa navasi Stuart Mutizwa veMDCT apo vamafume vaive vakamiswa basa negurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamutizwa sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamoyo vaDelish Ngwaya vane chikamu mukambani yeGeogenics vati vange vasingakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano. Asi mumagwaro avo kudare zvitevera kupikiswa kwenyaya iyi nemumiriri weHarare North vaRust Markham veTriple C vamwe vakati vanotsigira chibvumirano chepomona vachiti kambani yeGeogenics yakatevedza zvese zvinodiwa payakauya munyika kuzoshanda nekanzuru nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.